Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chikumi 25 2019. Makateerera kuStudio 7 nefinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatisikuirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nekukurumidza. Kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu.
ZCT yopikisa danho rehurumende rekudzika mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uyo sangano iri rinoti hausi pamutemo. Vamwe vana muzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano retajamuka sesijekile rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika kana vachinge vatadza kugadzirisa zvinhu izvi. Sangano iri rinoti richakurudzira kuramwa mabasa kutanga musi wachikunguru 1 2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanira kusiyana nedanho rayakatora nezuro rekudzora mari yemunyika richiti danho iri rakatorwa zviri kunze kwemutemo weTripartite Negotiating Forum Act uyo unosungira kuti pave newirirano pamatanho akadai asati atorwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCT Yuva Peter Mutasa vaudza vatorwe nawo kuti zvakaitwa nehurumende nezuro zvinoradza kuti haina kuvimbika uye iri kubata vanhu kumeso kana ichiti inokoshesa TNF asi iyo ichitora danho rakakosha kudai isina kutaura nedzimwe nhengo dzeTNF. Vamutasa vati zvinoshamisa kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakatora danho iri asi nyaya iyi yange iri kufanirwa kutaurwa nezvayo pamusangano weTNF uyo uchaitwa muHarare mangwana. Vamutasa vati danho iri handiro rinopedza kutambura kwevashandi uye vange vakatotarisira kuti mari yekuAmerica ndiyo ichashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi. Dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare.
Nyaya yeZimdhora haisi itsva. Takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu hatichina. Mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa. Tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond note yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri. Tarasikirwazve mumastore hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita. Saka isu tiri kumira sesangano revashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti chinofanira kuti chiitwe kusvika zvinhu zvagadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo. Hurumende yagona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi. Zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuUS dollar vashandi vatambire mari inoshanda.
Vamutasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunoudza hurumende nekusafara kwavo nedanho iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera.
Mangwana tiri kuenda kuTNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvichinyorwa kuti hatiswirana nechimutemo chavaisa uye zvetiri kuti vachibvise nokukurumidza. Kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitangei kuratidzira sezvinoreva bumbiro remutemo wenyika. Izvi tichazviita nokukurumidza.
Vatiwo vari kutaura nemagweta avo kuti vaone kuti vangakwidzisei nyaya iyi kumatare, vachipikisa danho rakatorwa nehurumende sezvo vachiti rinopokana nebumbiro remutemo wenyika, rinoti hurumende inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matano makuru akaita seiri. Mangwana kune musangano weTNF unovembatanidzwa vashandi vemabhizimisi pamwe nehurumende, uye vamutasa vati nyaya yemari yenyika ndeimwe yenyaya dziri mudariro. Mutungamiri wesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council, Mai Cecilia Alexander Kowa, vabvuma kuti kune musangano weTNF uye vati vachataura zvakawanda musangano uyu wapera. Vachitsanangura danho ravo nezuro, vanyuve vakati vakatora danho iri mushure mekuteerera kuvashandi vehurumende nemusi wechishanu. Vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasisakwanise kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzichina simba sezvo vamabhizimisi nezvitoro vave kutara mitengo yavo nemadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya yemutemo mutsva uyu, vamwe vana muzvina bhizimusi mumasvingo nhasi varamba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vemabhizimusi vataura neStudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika. Nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi. Vanid more manyasha, avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika, vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa.
Kwatinohodha, kwatinoenda kunana Tanzania, kunana Dubai, mari yatoshandisa maUS. Saka hazvibetseri kuti ndotenga zvinhu nemaUS, ndandotengesa kuno kune RTGS. Ende RTGS yachirungomoka yakakwira yakadzika. Saka ini hangu sabusinessman ndongoti zvinhu zvandotenga nemaUS ndotengesawo nemaUS ndokuti ndiwane profit.
Vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo mutsva. Asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vaswera vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze. VaDonald Joma avanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi.
Kubva pakaiswa statutory instrument hatina kuvhura, takavhara nekuti varongedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kwezvino vanga vakaiodha nemaUS. Saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi. Saka kubva payakangeiswa hatisi kushanda zvokuti takutochirawo kumabasa edu isusu kuti tokwanisa kungorasikirwa nemabasa nekuti vari kuchema-chema kuti nyangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maUS achona vanozomaona kupi, iwo maUS achona asingachabvumisi kuti chii kuti vashandise maUS vangunzi mabhondi chechi. Saka hamino kuti zvichafamba sei, asi takavhara for now. Ende handifungi kuti ikaramba iripo sei instrument tingavhura izvezvi.
Vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vatiwo vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuhwa marezinesi yekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno. Izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa. Vamwe mabhizimusi madiki vakaita samuzvare Martha Madhuyeko vati vatambira mutemo mutsva uyu.
Etwa negovernment nerimwe divi zvakanaka zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimisi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga tautounzonzi tinofanira kubhadhara neforex maUS dollar. Apa paisusu makastoma edu akanyanya masivil servants anga asingawane maUS dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi. Saka inini ithink hangu zvamboitwa negovernment on the other end kwa matiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka. Nofunga izvezvika pamwe vanhu vakauyone zvimariwo zviri nani nani. Tinokwanisawo kuitawo zviri nani, mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti havo midhuri yava vanga vatotiomesera. Imagine 50 years kuti yesi mari yakawandisa.
Nezuro hurumende yakaisa mutemo westatutory instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunze dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika. Izvi zviri kupikiswa neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika. Studio 7 haina kwanza kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi, asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende Vanik Mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva.
Vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemari dzoku vari kutyora mutemo wenyika. Vari kutyora mutemo wanyika kubvira nestatutory instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019. Vari also kutyora mutemo wenyika mairirano namaexchange control regulations. Saka mavunza kuti vachaitwa sei, vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanotyora mutemo wenyika. Vanoita criminal activities. It's illegal, kana chanzi illegal, which means kutyora mutemo. Saka hazvifaniri kuitwa. Vamwe vanogona kuruza malicense avo, vamwe vanogona kusungwa chaiko mairirano nemhosva dzavo, but izvo tinosiya kumatare, asi zvinosungisa.
Zviri kuitika kumasvingo, zviri kuitikawo maguta ose ari munyika, vakawanda vachema nerekuti havasikwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Sangano reta jamuka sesijikile rinoti nhasi rasvitsa tsamba dzenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nekumunyori wedare reparamende richipa mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vagadzirise zvinhu munyika. Kukundikana kwavo vanhu vomira kuenda kumabasa vachigara kudzimba dzavo senzira yekuratidzira murunyararo. Sangano iri rinoti zvinhu izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukasika nekuti ruzhinji rwevanhu munyika ruri kunonga svosve nemuromo. Vana nezvekurongwa kwemabasa musangano retajamuka sesijikile vatinei munetsi vanoti nhengo yavo yaenda kunosiya gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika yambochengetedzwa kwenguva ingada kusvika awa imwe chete nevanochengetedza mahofisi yemutungamiri wenyika ichibvunzisiswa nezvegwaro ravo, asi yazeregwa ichienda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kana vamunangagwa vakwanisa kuona gwaro rasiyiwa kuhofisi kwavo iri sezvo takundikana kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navamunetsi.
Taona zvakakodzera kuti tinyorere mukuru wenyika vamunangagwa nemukuru weparamende kuriko kunopasikwa mitemo nokuongorwa mafambisirwo anoitwa mabasa nezvekutungamira nyika. Nyunyuto irimo inhau yeupenyu hwevanhu veZimbabwe. Nyunyuto hombe yatinayo, mararamiro akuita vanhu, kuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mitemo nenhau dzemari dzinongoerekana dzakwira, vanhu havachakwanisa kuafoda mararamiro avo avari kuita. Uyezve nekuona kuti hurumende yedu haina kuvimbika kune zvese zvayakapromisa vanhu during time yemaelection. Saka taona zvakakodzera kuti tinyore tsamba tichivaudza vamunangagwa kuti ndopane nyika, nyika yaoma, magetsi hakuna, zvikoro zviri kungokwira, chekudya chiri kungokwira, fuel chaiyo munyika hamuna, vanhu vari kuwana magetsi 5 hours 6 hours.
Makwanisa here kunge muchitambirirwa tsamba dzenyu idzi? Dzatambirwa here uye mapiwa mhinduro here?
Tsamba dzedu dzatambirwa kwa clerk of parliament, yaenda vadhinda kuratidza kuti vatambira. Mukomana waenda watumwa netsamba waenda kwa president, ndiye ambodetainwa for nguva inopfuura 1 hour. Vanoitawo pachirungu zvavanoveta veta, vachimubvunza bvunza, vachimuita sei, vachimutyisidzira tyisidzira, asi tsamba iyoyo azokwanisa kusiya. Havana kudhinda zvavo, asi vanyora pasi kuratidza kuti vatambira tsamba iyoyo.
Muri kutaurawo nenyaya yekuti vanhu vachapinda mugwagwa kana mutungamiri wenyika vakasatora matano nemusi wa 1 July. Mungatudza pamusoro peurongwa ihwo?
Urongwa uyu uri kubva kuvanhu. Vanhu vari kuti aiwa taneta nekuramba takangotarisa hurumende isina zvairi kutaura. Ichokwadi, tavapa mazuva anokwana kuita 7 zvozvinhu zviri pamutemo kana vakuru vedu vasina kugadzirisa matambudziko evanhu nyika inoyi inofanira kuti vanhu vambogara pasi
vakawanda vanogona kunge vachitya kupinda mumigwagwa tichitarisawo zvakamboitika mazuva apfuura kuti vanhu vaipedzisira vapfurwa nezvimwe zvakadaro sei muri kukurudzira nzira yekupinda mumugwagwa
hatisi kukurudzira kuti vanhu vapinde muHarare vaimbe vaite sei tati vanhu vanofanira kuti stay away vogara mudzimba dzavo saka zvinhu zviri kuitwa pajekerere kuti vanhu munhu anenge ari mumba make haana waanesana naye isu tiri kuti kuhurumende yedu titariseiwo tinzwewo chichemo chedu izvo hazvirehwe munhu hazvisungirwe munhu hazviurayirwe munhu zvipi izvozvo
avanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano retajamuka sesijikile vatinei munetsi vari parunare muHarare nestudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati nguva yerunyararo yasvika zvino muAfghanistan. VaPompeo vataura mashoko aya murwendo rwavo kuAfghanistan urwo rusina kuziviswa. Vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakakurukura nhaurirano dzerunyararo pakati peAmerica nechikwata cheTaliban. VaPompeo vaudza vatori venhau pamusinda weAmerica muKabul kuti ivo navaGhani vawirirana kuti nhaurirano dzerunyararo ndicho chinhu chepamusorosoro uye Afghanistan haifanirwe kushandiswa zvakare senzvimbo yekuumbwa kwemabasa eugandanga pasi rose. Munyika mune kupesana kukuru padano rakatorwa nehurumende nezuro rekuti munyika mushandiswe chete mari yemunyika yemabond notes neRTGS. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuVictoria Falls nhasi sangano wekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe ase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasingaproduce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi musi wa25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvina fundo Gift Mugano vanotiwo zvirikuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuti ishandise mari yayo. Chinodeva kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Chekutanga tinofanira tine stable economic environment. Yekuti inflation inofanira kunga iri single digit. Izvozvo kutaura kuno inflation iri pa 97.5%. Yema exchange rate again anofanira kunga iri stable. Tinofanira kunga tine inonzi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari kuMinistry of Finance vanofanira kunga vasina zvikwerete zvoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisati chabhadharwa ichocho mukaunza mari itsva pamuchatanga kuchibhadhara chakonzera mhirizhonga kumari, mari itanga kurikurudza simba.
Mashoko aya atsinhirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vamunangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho atatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptemba nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakasongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar, ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira wakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar, taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewokuti zvinogona here kuitwa pasina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunze kwomutemo.
Mashoko aya atsinhirwawo navabiti avo vati vatombosimudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo, ndabva kuzvitaura muparlament. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act Section 44A Subsection 2. Saka zvoreva tinoshandisa mamultiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparlament.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya, avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Indotona vanga zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa dzekuti maybe zvazvozvakati. Munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaimire zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko ava Jokonya atsinhirwawo namuzvina bhizimisi vaGilbert Muponda.
Awa danho iroro rakatowa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatotinonoke kuya. Ndo zvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe here, hapana uchaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanxuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzenguva vachavaina joka ikoko, nekuti kadhi dzavakanda iri renew currency ndo lasti kadhi dzavakanda kuona kwatirikuita. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuti asupport dollar iri, reitaita dambudziko kuti risimbe. Ende zvavari kutaura zvekuti mitengo yechazonge yachipa haizobudisa kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tatarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yezveupfumi, nyanya panyaya dzezvemari. Chirongwa ichi tinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu.
Muri kutaura analizi chisiko ndiri parisati nyaya mari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe currency asi dzanga dzimbotibatsira saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei kumasitoro semushopu yetv7 haya nezuro munhu akatopinda aine mahusa achida kutenga makabva matovharwa
ndekutaura naachipa avhondeo muharare muharare panyaya yemari izvozvo zvisiyesera zvinenge iri senzi especially kana uchida kunotenga zvinhu zvakatenda vanenge vabvisa kumashow mishonga especially yakatenga yebp haisibatira mishonga yakawanda like imwe ndakatombobvunza nezuro izvinhu irimo pasati paanaunswa dhati zvakanaunswa nerbz mishonga yanga irimo yakachitengeswa inhu us prize saka kubva payangonzi us prize maus haachabvumidzwa kushandiswa ndozoda kunodzoka kuti tichitenga mishonga vakuti pane zvinhu hatina stoko
mutaura nachiwa ndiri kumbare pambare pari raiti chaizvo kumbare vanhu vayo uchiringotenga nemari idzodzo dzedu dzamaus iwayo but vamwewo ndo vari kutya kutenga bhati vematakishopu nemashopu madiki avatitengesa nemaus
murutaura natafara nachebwanya ndiri muchivhu pakatoipa hanza
titsanangurirewo kuti zvakaturwa nehurumende izvi muri kuzvitambira sei
zvakatorwa nehurumende hazvisi kutombonyatsisisika kuti urongwa hwehurumende huruda kusiya vanhu vari papi tambenge tichitenderawo hedu tichionawo mitengo mune zvimwe zvitoro tiri kuona kuti mashops afuma akatokwidza mitengo yezvinhu zvakaita seflower raisi pamwe chete nemafuta ekubikisa
mutana tabet manyoni ari kuharare stratafen mari tijezi toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mari tijesikaa zvinotenga zvinhu kutaun kana mumashops zvezvichidhura nhasi ndambopinda mutaun makuseni ndada kutenga chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond nhasi ndasvike chinzi 102
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove, ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega-wega. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyaya dzemabhizinesi, takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyika munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Nzwisa kubva kuti chisikana tariro negitare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti hurumende haina kutevedzera zvinodiwa nemutemo payakatara mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uye riri kupikisa mutemo uyu. Vamwe vanamuzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano retajamuka rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwena Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lo hulumende laba mabhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe iwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatheli izindaba emahhofisi nawe ZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lo hulumende laba mabhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo eminyaka ka 2008 lapha inflation eyayikhulu isiya phezulu izinto zingathengeki ezitolo izinto zisolakala emashopu sibone ngathi akona nje uhlelo lolufaka ngokhulumende yikho lapha esesigijinyiselwa khona so sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu uyephula ke iconstitution yelizwe uyephula njalo iTNF ebala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze
abebandla eliphikisayo le MDC labo bathi umthetho westatutory instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuya ngebantwini ekhuluma lentatheli izindaba esigodlweni seMDC eMorgan Tswangira House isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kunengi okumele uqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo
thina njenge MDC asiyamukelanga indaba ye statutory instrument ebuye izolo thina njenge MDC sithi is not enough kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama economic fundamentals and okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini siyakwanisa ukulungisa ama economic fundamentals for example kumele simake sure ukuthini ama imports ethu they are less ama exports they are higher e local production must be higher e local industry must be revived and so on konke lokumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwe ukuthi siyangapi sisebenzelana
uqhubeke umolokeli ethi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe
njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili ukuthi kumele siqale silungise indaba yombangazwe ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga imphumela yokhetho yayenzakala ngomnyaka odlulileyo yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje so singaqali ngokukhuluma ngabo economy ngabo monetary policy labo fiscal policy asiqale ngokukhuluma ukuthini siyangaphi njengeZimbabwe okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma ngepolitics sivumelane njengeZimbabwe siyangaphi
umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuwabadalela inkinga eziningi unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa
thina njengabo somabhizinisi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze iRTGS kuphela ngibona ingani sokuzala nzima ekusebenzeni kwethu
uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangelele ukuba segudwini inkokheli yeZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi holiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho weSI 142 nxa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhla ka 1 Ntulikazi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Gibson Pepe
Siyabonga Bebe lokhu sikudaba lunye osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lomthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona statutory instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuchiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America leya South Africa la zonke iforex nje bisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex, yebo yebaqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho, ngoba kunye wathola bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basa clear yiko bethengisa ngeforex. Yekunzima impilo into zikomele wonke umuntu, kodwa mina bengisithi ngabe ikhulumende uyekelele imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwele amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakobulawayo ubakizanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe kobulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo. Ngingathi mina uhulumende uphonga kuba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama bata basafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesa abantu beVenezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele, yiyo ibasi, yiyo imali, yiyo into okuthiwa yimali. Hayi khona amaphepha ethu la, amaphepha ethu sawasanga oza angekwathwali iza ngalithwala afika eBotswana litshintshe, ufike eSouth Africa litshintshe, ufike eMozambique litshintshe. La awethi sizawatshintsha nga sinomfundi kweBotswana, mina ngizafika ntshintshe eBotswana mangasela yizo ufundi kweSouth Africa ngizafika ntshintshe. Imida yikho siyayithangani eSouth Africa, simele ukuhambe ule mali etshintshekayo kucurrency amanye amazwe, hayi khona eyethu ibhol esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini weMachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shu njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa ama-price wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihleze ezindlini, imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonele lakhona apha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
I-bond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibhondi nothi lilitroyisi. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungela sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasi sindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senze kwathiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola Sakaza omuhle okhulumayo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinqosa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo. Abafisa ukwengena kuhlelo thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Wothi ke sikhale esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba seAmara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Asimu Tsike wenelise ukudutshulwa laye wahle wafa izolo lapho izama ukubaleka isebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwenelo loluntu kwele Myanmar uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13. Kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo osiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapha eze announce ukuthi kubona kasafuni iphuzeni kasafuni imali zonke zithenge la. Anti usho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi currency. So izolo sathi sayekela ukuthenga imali vele ilanga siyatshona bese sasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba. Lati kunje so siyazisebenza so siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, icurrency balayo, bayiholdile. Into abangafuni ukuthi babe layo libhoni. Icurrency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye abantu sebepanika ukuthi rate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali, ibhondi lona leyo njengoba le ma-shops sisetshe walikhadi sokusebenza ibhondi, bayabuya batshintshe. Ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rates wona la phansi, abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950.
Omela isigaba seSouthern edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya, sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngujunywa zingazange zachabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaneyinto zabo abanjengama-pharmacy, abanjengama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni. Ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzi i-US setshele ukuthi khona i-US yakho kayisenamsebenzi yona leyo. So ye sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi ilizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy, and the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you should be the first to congratulate us for becoming normal.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu bayo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi nengilabo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akuqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadali ngama-RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama-RTGs ngase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha yapi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngamabond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe. Uzoyithatha yapi leyo foreign currency? Ama bureau change akavuswa, i-foreign currency ama-bank ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lobu yibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi imhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush, abantu bacathanyelwe. Into eyingena ibhondi yangeniswa ngebackdoor. Kwazongeniswa iRTGS ngefirst day. So kuthiwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu laba abalezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betts yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu uma uvuka kuthiwa le imali asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kumgcini sihlalo enhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda uthi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzulu ahlupheke bese kusithi yonke imali yakwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
Okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kwele seZimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene ngeke basanelise ukuthi bakwenze lokho ngoba bengena kulithola irand okusemthethweni. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanjwa phethe imali yangaphandle usezoboshwa ngezinye indlela. Kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu.
Kodwa ke ngakucelela uhulumeni umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukuthi le nyathelo lizasiza kuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi lamankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa isebenzi zeZimbabwe. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingenyako eyakho ngeyami. Mangigo boni mondo yami iya pambana, nizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awu sithando sami, uyawazi ukuthi ngeke ngimile elanga ngikushada Jesus.
Ingoma emnandi, ingoma ezothileyo, ingoma kaThama ethi wayona owami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ezCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum kumbe iTNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lomthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona statutory instrument 142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni 6:30. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.